This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chikunguru 21 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
ZANU-PF, to us, is our political home. Hapana kwatinoenda isusu. Tingatosiyiwemo nevanofunga kuti tatadza kusvika zvokutadza kugarisana nesu.
Vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kufanira kusiya basa nekuti vakonewa. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voendeswa kudare repamusoro nekudoma kwavakaita vatevedzeri vavo vaviri. Hurumende inozivisa mazuva ainofungira kuti ichatambirisa vashandi vayo mihoro yachikunguru. Mumiriri wemaRepublicans vaDonald Trump votarisirwa kutaura manero ano pamusangano wemaRepublicans weconvention uri kuitirwa kuCleveland kuOhio. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vaimbove varwihondo yerusununguko vaungana muHarare nhasi vakakurudzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa nekuti ndivo vokonzera kuti zvinhu zviipe munyika. Vakarwa hondo ava vapikawo kuti hakuna munhu achavamisa kuti vataure kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Iyi nyaya yagara ichipa kuti paite ropa rakaipa pakati pevakarwa hondo nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vakarwa hondo ava vanoti vari kubatwawo neseri kweruoko nebato reZANU-PF. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumusangano waitwa paRealton Sports Club, vaimbova varwi vorusununguko ava varatidza ukasha uye vashora zvikuru kudzingwa kwasachigaro wavo vaChristopher Mutsvangwa muhurumende uye mudare reparamende. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vanoti vanorwadzwa zvikuru nekudzingwa kwevanhu mubato ravanoti ndivo vakarivamba. Vamaiya vapika kuti vaMutsvangwa hakuna kwavanoenda.
ZANU-PF, to us, is our political home. Hapana kwatinoenda isusu. Tingatosiyiwemo nevanofunga kuti tatadza kusvika zvokutadza kugarisana nesu. Ndozoenda kumwe kunonzi inda nemunhu anotondifungira kwazvo kuti chienda. Hapana anoenda. Hapana anofunga kuenda kumba kuri ikoko kuenda. Hapana.
Mumwe murwiwo hondo yorusununguko vaAbraham Tsikwa vabva kuMashonaland East vaudza musangano wekuti pfungwa dzavo ndedzekuti varwi vorusununguko vasaenda kunopemberera zororo remagamba rinorangarirwa muna Nyamavhuvhu wega wega.
Ayo kuhiro seka tida kutotaura vana veZimbabwe kuti must boycott. Chatinocelebrata chacho nhasi chii? Kudzingwa mumusangano kucelebrata kushupika kuri kuta makomrades uko urombo hwedu. We are mocking vanhu vakafira nyika ino. Vanotiseka mapfupa ese akangoti bvuo 36 years tasununguka. Mapfupa ese dzakatadhansa tamboitwa riberia. Saka chatinoti tiri kucelebrate munyika muno chii.
Vahoin Bila mumwewo zvakare murwi worusununguko vati nguva yasvika yekuti varwi worusununguko vachinyatsobudirana pachena nehurumende yava mugabe.
Isusu mawo veterans taona kuti kwatabva upenyu hataa kupona hauna chiyamuro, hapana anotinunura. And uyewo taakutoda kuti tionane navo, because vamwe vazhinji vari mumagovernment havazivi chinonzi hondo. Vanofunga takaenda kumafaro kana kuti aifara, but zvavasingazivi ndezvekuti havagoni kutipatsanura kubva kune vanhu. Vese vanhu ivavo havatirasi.
Mumwe murwi werusununguko asina kuda kudomwa nezita audzawo musangano wekuti sevarwi vehondo vane kodzero yekutaura kuti masimba achazoenda kunani kana vamugabe vachinge vabva pachigaro. Vamugabe vakambozivisa kuti zvekuda kutaura nezvekuti ndiana achatora chigaro chavo zvinogona kukonzera kunetsana munyika zvichitoguma zvodzora yavanoti hondo seyakaitika mumatebeleland nemidlands yegukura hundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo mbiri dzebatore MDCT dzinoti vaPaterson Murimoga navaGeorge Rice nhasi dzaendesa mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pamwe nebatore MDCT kumatare edzimhosva dzichipikisa kudoma kwavakaita vaElias Mudzuri pamwe navaNelson Chamisa sevamwe vevatevedzeri vavo. Mumagwaro asvitswa kudare repamusoro reHigh Court muHarare nemagweta emuGear and Macharagalo Chambers ayo ari kumirira varume vaviri ava. Nengo mbiri idzi dziri kuti bumbiro remitemo yebato reMDCT aripe mutungamiri webato masimba ekudoma vatevedzeri vake sezvo masimba aya ari muvanhu. Gweta riri kumirira vaviri ava vazivanai Macharaga vanoti vatosvitsa mapepa ekudare aya kuna vatsvangirai pamwe nebato reMDCT uye vose vari mapepa ekudare aya vane mazuva gumi ekuti vapikise nyaya iyi. Vamwe vakwirirwa kudare ndavachamisa navamudzuri pamwe chete nasachigaro weMDCT. Ngatinzwe hurukuru yataita navamacharaga pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi, George Rice naPaterson Murimoga vaendesa nyaya kuburikidza nemagweta avo isusu kudare repamusoro reHigh Court vachinyunyuta kusimudzirwa kwakaita vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri kuvaiswa papozisheni yeudeputy president weMDC.
Zvii chaizvo zviri kuupokana nevarume vavira?
Varume vavira vanoti ivo vaMorgan Tsvangirai havana simba rekunongedzera anova muteedzeri wepati kuti ndiani. Simba iroro rine ruzhinji rwevanhu veMDC vanobva kumaprovinsi akasiyana-siyana eMDC. Ivawo maprovinsi iwayo ndiwo anotanga nekudoma vanhu vavanofungidzira kuti ndivo vanogona kuva vateedzeri vemukuru wepati MDC. Maprovinsi iwayo paanozoenda kuCongress ndokunozosvikwa kuchizovhoterwa, hakudomwi munhu. Saka ivo vari kurambirana nepfungwa yekuti simba iri rinogona kupuwa munhu mumwe chete mubato ravo reMDC. Vari kuti isimba reruzhinji pajekerera rweMDC.
Takamboitawo hurukuro navatsvangirai vakati bumbiro ravo remitemo rinovapa masimba ekuita izvozvo. Sei nhengo dzebato dzisiri kunzwisisa ipapo?
No, ipapo nhengo dzatiri kutaura idzi dzinopikisana nazvo. vaTsvangirai havana simba iroro. Handifunge kuti MDC ingatonzi yava kumhura bumbiro ravo zvakadaro. Bumbiro ravo riri pachena rinoonekwa. Zvatataura izvozvo zvakatonyorwa pasi kuti maprovinsi ndo anonomineta. Anomineta Congress yozovota. Andifunge kuti inga vaparty yeruzhinji rwevanhu zvokuti vatsvangirai vanhu mukavadoma munhu anoti uf ndiye. Uye zvakare bombero ravo haritendi zvavari kutaura izvozvo vatsvangirai.
Asi varume vamuri kumirira ava vanowirirana here nenyaya yekuti bato ringe riine vatevedzeri vevatungamiri vatatu?
Varume vatiri kumirira ava vari kuti izvozvo ngazvive sarudzo.
Saka inotarisirwa kunzwikwa riini kumatare?
Vatsvangirai nevamwe vavo vane mazuva gumi ekushandura mapepa aya.
Vanga vari vaziva nai Macharaga Gweta rinoshanda nemugia and Macharaga Law Chambers vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 kuti titaure neGweta ravatsvangirai vaInnocent Chagonda avo vati tivachaire nhare mangwana. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vaudzawo Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vanga vari mune mumwe musangano. Zvichakadaro vaimbova nhengo yeparamende vaBlessing Chebundo avainge vambosungwa mushure mekuratidzira kwakaitika mukwekwe mukupera kwesvondo vanoti vaburitswa mutirongo nevamwe vavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChebundo kuti tinzwe zvizhinji.
Mabhurisa akamboona anhu achiita akateera vanhu vakaita zvakanaka vasangana musvindo. Pakunopera kwezuva vanhu vaakubuda mutaunu vatobva mugreate toti Central Business District. Mapurisa ndokubva atanga kudira vanhu mvura kana matiegas ndobva akaita kuparira mhanya. Parira mhanya raitika ndakanzwakuti mamwe mapurisa chaivo aitotiza vanhu vaitotizawo mvura ivo vaisinga kuti vanhu vakakwira kwaari. Saka vanhu vakaita successful protest march mukwekwe izvozvo zvega ndizvo zvakazoita kuti mapurisa achitevera nekuzotitorawo nesu wava musi womuvhuro uno wapfuura uyu achiti imimi leadership inisa MPU MDC area nevamwe maleaders munonzi makapasepotsera matombo mukatema mapurisa imota yemapurisa tindiwo vanhu vakawanda vakaita izvozvo. Saka ndo nyaya yatakabatirwa iyoyo ndobva taiswa muchitopisi. Takangoda kuti inyaya yekuda kutikaurisa michando asi hazvina kudhamira masipirisi edu ndo zvakaitika bhezinzilo.
Vanhu vangani vakanga vasungwa apa?
Iko zvino so far vanga vasungwa vanhu 38.
Vaimbova nhengo yeparamende vaBlessing Chebundo vari parunhare mukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7. Gurukota rezvemabasa nevashandi amai Priska Mfumira vanonzi nhasi vazivisa mazuva anofungidzwa kuti hurumende ingangobhadhara vashandi vayo mihoro yachikunguru. Vari muchiuto vanonzi vave kutarisirwa kuwana mihoro yavo musi wa25 mwedzi uno vachiteverwa nevezveutano avanonzi vanotarisirwa kutambira mari dzavo musi wa27. Mapurisa avanosimbotambira vachiteverana nemauto vanonzi vave kuwana mihoro yavo musi wa29 mwedzi uno pamwe chete nevashandi vekumajeri. Vari muboka rezvedzidzo vave kutarisirwa kutambira musi wa2 Nyamavhuvhu unove mwedzi unouya vachiteverwa nevashandi vehurumende vose musi wa6 Nyamavhuvhu. Vari pamudyandigere vave kutarisirwa kuzotambira mihoro yavo musi wa12 Nyamavhuvhu. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vatambira nemufaro mazuva aya kunyange hazvo mihoro iyi iri kunonoka kuuya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
National Alliance inotambira musi wa25 July. Vakoti nevese vanoshanda kuhealth sector musi wa27 July. Vemapurisa nevanoshanda kumaprisons musi wa29 July. Education sector vanova vadzidzisi vedu vakatambira musi wa2 August. Then vamwe vese vashandi vehurumende vanova rest of the civil service vachatambira musi wa6 August.
Saka
vepenjeni vese vachazowana pensheni yavo musi wa12 August. Ndo mazuva akatorwa nehurumende avachange vachibhadhara.
Imi matambira sei mazuva aya? Tichiona kuti vazhinji vanga vachichema kuti panozopera mwedzi vanenge vasisina chekufambisa kana chekubata.
Isusu nofunga munoziva kuti takagara tichiti vashandi vanofanira kuti vawane mari mwedzi iwoyo wavanenge vashanda. Zvichireva kuti tanga tichitotarisira kuti mihoro yaJulai inongowanikwa muno muna Julai. Asi zvisinei tazotarisawo tichiona kuti tichitarisawo manonokero akaita hurumende mwedzi wapera. Tichitarisa pamusoro pemazuva acho taona kuti hurumende inenge yatiimprovhei zvokuti taona kuti zvinhu zvokuti zvikuratidza kuti pamwe mwedzi unouya zvinhu zvinenge zvagadzirika. Nokuti vakafamba nemafambiro avaita iko zvino mazuva avamovha nawo zvinoratidza chose kuti August tinogona kunge tadzokera paminazuva taitambira kare.
Tinoona kuti vari muboka rezveutano vanenge vakasika kuwaniswa mihoro mumwedzi uno wachikunguru, tichienzanisa nemumwe mwedzi yapfuura yavaigara vachigunun'una kuti vari kupiwa mari nguva dzapera ivo vari essential service. Matambirawo sei danho irori?
Isu tatozvitambira, ndozvatinotofarira. Zvokutoti mukatotarisa nyangwe zvimwe zvichemo zvataramba takaendesa kuhurumende ndezvekuti varapi nevese vanoshanda kuhealth sector ngavanopa essential service. Saka ngavaonekwe kuti vatambira nekukurumidza, nokuti maitikira azvanga zvichiita zvanochiita sekuti pane mamwe maministries anga akukosheswa kudarika vanoti pautano.
Saka imi muchagara rini sevashandi vehurumende muchizeya mazuva abva kuhurumende?
Isu tichagara nemuhuro.
Vanga vari sachigaro Apex Council, amai Cecilia Alexander, vari parunari muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vashandi nevashandirwi akumikidza hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi munyika kuitira kuti vashandi vemuZimbabwe vasende kune dzimwe nyika kwavanonzi vari kunobatwa senhapwa. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano waitirwa muHarare wekutsvaga nzira dzekupedzwa kwedambudziko revashandi vanobatwa zvisirizvo waitirwa muHarare, mukuru anomirira sangano reInternational Labour Organization muZimbabwe nekuNamibia, amai Hapolang Pororo, vati Zimbabwe inofanira kugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzeupfumi kuitira kuti veruzhinji vade kugara munyika yavo. Mashoko amai Pororo atsinirwa nemutungamiriri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare.
Hurumende inofanira kugadzirisa mamiriro akaita zvino kuti bhizimusi rigokwanisa iro kuva rinoshanda zvakanaka richipa vanhu mabasa.
Vatoende pidhure avo vanoshanda nesangano rinomirira vashandi vemudzimba reZimbabwe Domestic and Allied Workers Union kana kuti ZIDAU, iro riri pasi peZimbabwe Congress of Trade Unions, vati upfumi hwenyika kana husina kumira zvakanaka, vanhu vazhinji vanopedzisira votiza munyika vachinotsvaga chouviri kune dzimwe nyika. Zvinoitawo zvakare kuti upfumi hwenyika yavanenge vatiza hurambe huchienda kumawere sezviri kuitika muZimbabwe pari zvino.
Hakuna munhu ada kusiya musha wake achinokwasha kunyika dziri kure. Zvakatsununguka zvikuru kuti munhu ange achishanda achigara pedo nemhuri yake, achigara pedo neveukama. Asi chinozoonekwa chichiitika ndechekuti mukana wokuwana mabasa munyika yedu uri kuenda uchiita mushoma.
Zvichakadai, munyori mubazi rezvevashandi Vangoni Masoka vati hurumende iri kuedza pose painogona napo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kuitira kuti vashandi vemuZimbabwe vasazowanikwa vachienda kune dzimwe nyika kwavari kunobatwa muutapwa. VaMasoka vaudza Studio 7 kuti pane madzimai 13 asvika munyika nhasi achibva kuKuwait ayo anonzi aibatwa senhapwa kwavaishanda muZimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhasi ndiro zuva riri kutarisirwa kuti vachamirira bato remaRepublicans musarudzo vaDonald Trump vange vachitaura pamusangano wavo kana kuti Republican National Convention uri kuitwa kuCleveland kuOhio. VaTrump vari kutarisirwa kutambira zviri pamutemo kusarudzwa kwavakaitwa kuti vange vachimirira bato ravo. Vakambokwikwidzana navaTrump musarudzo dzemaprimary, Senator Marco Rubio naGovernor Scott Walker vakataura nezuro pamusangano uyu. Asi Senator Cruz vakaramba kubuda pachena vachitsigira vaTrump zvakapa kuti vasveredzwe neveruzhinji. Mukuseya nyaya iyi, chioneso jani weStudio 7 abata vaDan Moyo vanova sachigaro MDCT mudunhu reAmerica.
Well, convention iyi inoratidza kuti maRepublican havana kubatana sezvaifungwa nevanhu kuti maybe pavanosvika kuconvention vanenge vabatana united kuti varwise maDemocrats. Tazviona nezuro kuti kuchine nyaya pakati paDonald Trump naTed Cruz nenyaya nekuti Ted Cruz aramba kuendoza Donald Trump akangomukongratulata chete but haana kumendoza. Saka inini kwandiri zoreva kuti masupporters aCruz vachiringe vasiri right nezviri kuitika and havasati vanyatsoda kuti vabatane na Donald Trump.
Zvii zvamuri kutarisira kubva kuna vaTrump vari kutaura nhasi?
Tofunga zvinenge zvangofanana nezvatinogara tichinzwa vachingoti vada kuisa America mberi havadi maforeigners maimmigrants vanotorera vanhu mabasa. Zvinhu zvakangodaro zviri negative zvatinoona kunge hazvisi kuvaka nyika because nyika inotoziva tete kuti nyika yakavakiwa nemaimmigrants. Zvinowozoti maimmigrants vasauya pano.
Zvii zvatingadzidzwe neZimbabwe pane zviri kuitika izvi?
Zimbabwe inofanira kudzidza kuti democracy ndiyo nzira yekuti vanhu vasununguke kuti muno muAmerica from the time of primary both democrats and republicans achiitiwa for almost 9 months coverage yanga iripo muma TV muma radio munhu wese aitonzwa masaidzi ese ari kutaurwa neyava varuda kutungamira nyika. KuZimbabwe hakupana zvese izvozvo. Opposition party inotorambidza nyanzvo voters roll chaiyo kuti vaone kuti kune maregistered voters vangani kuti tozotaura zvekuti vabudiswe pa TV pama campaign avo kana kuti pama radio zvese izvozvo zvipo zvoratidza kuti hakuna democracy kuZimbabwe because hakuna kusununguka kutaura zvaunoda pamusoro penyika yako.
Vanga vari vaDan Moyo vane chizvarwa cheZimbabwe uye vari sachigaro weMDCT mudunhu reUS vari parunare kuVirginia muno muAmerica nachioneso Jani weStudio 7. Gorokota runona nezvekuburiswa kwemashoko, Dr. Chris Mushowe vanoti hurumende inogona kumbomira kupa maresinesi ekutepfenyura kumaredhiyo zvichitevera kutadza kuenda pamhepo kwemaredhiyo matanhatu pamakambani emaredhiyo masere akapiwa maresinesi muna 2013. Vamushowe waudza nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko kuti zvinhu zvakaoma munyaya dzezveupfumi uye zviri kubatawo vemaredhiyo uye vanofunga kuti zvingave nani kuzotanga kupa maresinesi kana zvinhu zvagadzikana munyaya dzezveupfumi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vamushowe vati pane vemaredhiyo masere vakapiwa maresinesi muna 2013 maviri chete anoti Diamond FM yekwamutare yeZim Papers neya FM yeRay of Hope yekuzvishavane ndidzo dzega dzakakwanisa kuenda pamhepo. Mutemo unosungira kuti redhiyo iende pamhepo mukati megore nemwedzi misere yapiwa rezinesi. Kana izvi zvikasaitika, rezinesi rinobva ratorwa. Maradio station anoti Fire FM yekugweru neGogogo FM yekumasvingo AAB Communications, Breeze FM yekuVictoria Falls neSkies Metro FM yekubulawayo, emakambani eFeto Communications pamwe neNyaminyami FM yekukariba neKE100 4E yemuHarare ekambani yeKingstones ndiwo asati aenda pamhepo. Uye vamushowe vati achatorwa maresinesi mwedzi miviri inotevera kana akasaenda pamhepo. Vanoona nezvekutepfenyura musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter Muzvare Koliwe Majamanyoni vanoti zviri kuda kuitwa nehurumende hazvina kunaka uye Zimbabwe Broadcasting Authority ingadai yakaongorora kuti makambani aya ane mari here isati yapa maresinesi.
Ndizvo zvaifanirwa kunyatsotarisiswa neBroadcasting Authority of Zimbabwe pekutanga kuti vanhu ivava vachagona here kunge vachiwana maprofit.
Vanotiwo mari yakabhadhariswa makambani neveBAZ yemadhora zviri zvinomwe kuti apiwe maresinesi yakawandisa zvikuru. Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vaudzawo Studio 7 kuti izvi zvinoratidza pachena vanhu kana kuti makambani akapiwa maresinesi ange asingakodzeri.
Pavakapa vavakapa maresinesi vanga vasina kuzviona here kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka maererano nezveupfumi?
Kana nhengo dzeparamende dzatiwo dzakashamiswa kuti kambani yakaita seKingstones ingapiwe rezinesi rekutepfenyura asiyo ichitoomerwa nebasa rekutengesa mabhuku. Zvichakadai, vamushowe vati hurumende ichapa marezinesi emaredhiyo ekumatunhu kana kuti macommunity radio stations kana chirongwa chedigitization chichinge chapera. Chirongwa ichi chaifanirwa kunge chakapera muna kurume gore rino uye chakatadza kupera nekuda kwekushayikwa kwemari. Rukota rezveupfumi vaPatrick Namasa vaudzawo komiti nhasi kuti hurumende haina mari yekuita chirongwa ichi uye havazivi kuti mari yacho vachaiwana rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Musangano International AIDS Conference uri kuenderera mberi kuDurban kuSouth Africa. Paine mari inosvika mamiriyoni 10 yaendeswa mukuumba homwe kubatsira vanoita zvehongochani avanonzi vari kubatwa zvakanyanya nechirwere chemukondombera asi vachisiva muzvirongwa zvekubatsira vanorarama neutachiwana. Nemusi wemugovera vanhu vekumazoe North vanenge vachienda kunovhota kunotsvaga munhu achavamirira mudare reparamende. Vari kukwikwidzana ndava Elias Malukula vebato reRenewal Democrats of Zimbabwe nagavhuna wedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina veZANU PF. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nevaviri ava.
Vanhu vekumazoe North handina chakawanda chekuvavimbisa nekuti vari kutoona kare basa rangu rakanaka nematsimba angu pamasvondo mairi matatu atanga tiri muelection. Ndatopinda kare kutoita basa raMP, saka handina zvekuvimbisa nekuti ndiri kutoita basa. Migwagwa ndagadzira, magetsi ndaisa muzvikoro, bhiriji repamvura ranga raita makore raitoda kutobikirwa doro, rama makore ese apfuura risina kugadzirwa.
Vamalukula, manzwa zvataurwa navadina, zvii zvamuri kuvimbisawo vanhu vekumazoe North?
Isusu kuvimbisa tinotanga tataura kazvi zvatakatoita kare. Ndofunga ndogara muno muconstituency. Vanhu ndakakurira muno, vanhu vemuconstituency vari kutonwa mvura yandakaisa matsime atorimo mukati umo andakatoisa. And then vana izvozvi vari pachikoro chandakatoisa chiri muno muconstituency. Zvakare nditori neiro bridge riri kutaurwa iroro iro, ndopa ndakatomira izvo pavanondifonera ndikutoona kuti ndofanira kutovakisawo zvakare bridge rinoiri bhoza harina chiripo, harina charamboitwa. Saka ndikutovimbisawo kuti inini zvandakaita izvozvezvo vanhu vari kutozviziva kuti ndiri kutozviita ende ndiritotarisira kuva nezvinhu zvakatounyanya kuti ndivaii ndinoaitira.
Vadina, bridge harina kuvakwa here?
Munhu rega kutaura kwausina kuswera. Bridge iri rakavakwa muna 1977 kari kanarrow bridge kanoita kuti mota dzisakwanise kupesana zvakanaka. Saka pari kuda kusumudzwa rimwe bridge nokuti paita njodzi dzakawanda kumakore esaya. Pane vakawanda kumashure vazvitadza zvandaita izvi kukwanisa kupemha mari kuhurumende kwandiri zvekare. Saka vamarukura ndiri kuvakumbira sevaive munhu anotaura chokwadi uyezve vabatsirike. Ndiri kuziva kuti havana imba yekugara mumvurwi. Uya kwandiri kuita saMP ndichatovabatsirawo kuti vaone spendi pamastendi atiri kupa mayuthi kuti vaonewo pundutso.
Vamalukula, pindurai tinzwi.
Vadinawo vari kutaura zvinhu zvavasiri kumboita zvisipo paground. Saka ndiri kuvakumbirisa kuti Zimbabwe iri kuziva kubva kare kuti vari shapu pakutaura kusiri kuita. Nekuti makava munobata anyone kuno anokudza pabridge hapana chiripo. Inini ndiri mukuru weIslamic Church. Ndakatotsvaga madonors aya kuti auye kuzovaka chikoro pano muno mumvuri pari pasango nezvese zvandinazvo. Kana ivo vachitaura vachiti vada kundivakira imba, bhozi vanoziva kuti ndine zvandinoita kuno kucommunity. That's why muri kuvanzwa vari kuti yes, ndiri kuda kuti ndimuvakire imba, bhozi knowing that kuti ini nditori mumwe munhu developer nzvimbo yemvuri. Ivo muenzi vauya kumuzinda wedu kuno.
Vadina, hanzi muri mubva ndiripo, ichokwadi here?
Chisi chokwadi, ndiri mwana weMashonaland Central anova gavhena wenzvimbo ino. Ende mvurwi ndokwangu, guruve ndokwangu. Handina mushure semunhu wemuZimbabwe nokuti munhu wese akasikwa pasi paMwari ane kodzero yekunge ari ikoro kune mumwe. Asi haazvigone izvi, zvinoda chibaba chedevelopment.
Doesn't mean kwari kuti vakaita vekumaudharoweni vaakubatsira chibaba chedevelopment yemuhomwe mavo. Aiwa, isusu development yeconstituency yacho yandiri kutaura ini aiwa ka ngavaconstituency vaende kwavo kwavanogara.
Vamalukula, ai taurai tinzwi.
Ndatizo vanopfuura kane nzira vachienda kwana gu.
Vanga vari vaElias Malukula vebato reRDZ. Manzwawo zvakare kubva kuna vaMartin Dina veZANU PF. Vaviri ava vanga vari parunare kumazoe North naBlessing Zulu. Vateereri musakanganwa chirongwa cheThe Connection chemadzimai. apo vari kutarisa kuratidzira kwanga kuchiitwa nebato nevanhu vakawanda kusanganisira vebato rezano PF munyika nekunze kwenyika anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina ndime yake Mwakalele.